Rwanda neZimbabwe dziri kusangana muHuye Stadium kuTare Butare muRwanda mangwana nenguva dza 3 masikati. Vanoita zvekubhejesa ava vari kuti Rwanda eri pamberi pamutambo uyu vachiisira vanoita zvekubheja mitambo mari inoita iyo dhora rimwe chete rekuAmerica padhora rega rega rinenge raitwa neavo vanoti Rwanda inokunda. Asi vanoti Zimbabwe haina mukana wakanyanya, vari kuti ivo vanoda kukanda mari dzavo pachikwata ichi vanowana mari inoita iyo madhora mana emari yekuAmerica kana tikakunda. Chero pamadande mutande vari kutevera mitambo uyu vari kupa zvibodzwa zvakasiyana siyana, vakawanda vachiti Zimbabwe inorohwa 1-0, vamwewo vachiti 2-1, kunyange hazvo kune vachoma vari kuti zvikwata izvi zvichaita mangange 1-1. Mukupimwa kwezvikwata mumitambo yekubhejesa, chikwata chinoisirwa mari shoma ndicho chinenge chaonekwa kuti chine mukana wakasimba wekukunda. Chinenge chichionekwa sechisina kusimba ndicho chinoisirwa mari yakawanda. Kazhinji kacho kana chakanga chichinzi hachina udzamu chinogona kudirirwa mazimari kune vanenge vachiti chinokunda. Asi mune dzimwe nguva maonero avo anozobuda akarasika. Asi vaimbove maneja weMaurias vaWellington Mpandare havasi kubvumirana nemafungiro evakawanda vachiti ivo Zimbabwe haina chekutya paRwanda apa sezvo vakamboikunda.
Buraro Africa rachinja, asi hapana timu isingadyike. Ukatarisa kuti Rwanda itimu yatakapedzisa kutamba nayo pava nemakore Ramani Gumba ari kochi, tikaikunda zvakare. Saka handisi kuona chakanyanya kuoma.
Nemutevedzeri wemurayiridzi weDynamos Lloyd Chigove anotiwo kunyange hazvo Zimbabwe isina kuita gadziriro yakanaka, nemukambawo neRwanda hamuna kunyatsoti twasa.
Iwo Rwanda iyi yaitodambudziko marekuti murayiridzi wacho uyu ari kunzi aane masondo maviri ave nechikwata ichi haatonyatsochiziviwo.
MaWarriors anofarira kukunda mumutambo wekutanga uyu kuti asi mudziri werwendo rwavo rwe-2026 FIFA World Cup zvine mutsindo. Mutambo weZimbabwe unotevera uri kune Nigeria nemusi wesvondo asi muHuye Stadium mekare, nekuti Zimbabwe haina nhandare yekushandisa semusha wayo. Zvichakadaro vari kuronga mutambo wekugumisira waCharles Manyuchi weGrand Finale muHarare vazivisa kuti mutambo uyu uchaperekedzwa nemagitare emuimbi seColors musi wa25 Mbudzi. SeColors anoti musi uyu achambosiya zvedziyo dzerudo obatana neidzodzo yehondo dzinoenderana naManyuchi nezvaakaita mumutambo wetsiva.
Ana SeColors zvakawanda but uku kunosina SeColors dzimweya weimba nenzi
Mose uyu Manyuchi ari kurwa naJimmy Mambunji wekuDemocratic Republic of Congo mumutambo weuremu weSuper Middleweight. Manyuchi anoti haasi kutya Mambunji, asi kuti mushanyi uyu ndiye anofarira kuvhunduka kusangana neShasha.
Asina kufawa ndini pamutambo iwo saka zvandokuvimbisai muno munotozoziva kuti shumba iri kumba kwayo nevana vayo inenge ine ukasha wakadii.
Manyuchi ndiye mutambi wekutanga muZimbabwe kutora bhande reWBC azoteverwa nakuda Chiwandere uyo aivewo neRest River zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.